Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaseOton Kamambo vanoti havatati vawana zvikwata zvekuedzana masimba nemaWarriors segadziriro re 2019 Africa Cup of Nations kusvikira musi wa12 Gumbi apo pachaitwa mubatanidzwa kana kuti dhiro yezvikwata zvichanokwikwidza mafinal eAFCON. Vakamambo vanoti kunyange hazvo vanga vachiita hurukuro nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neSouth Africa, vatungamiri vezvikwata izvi varamba kuzvipira sezvo zvingaitike kuti Zimbabwe iiswe mugungano rimwe chete navo kumafinal. Vakamambo varamba kuti Zimbabwe yakatowana kare mutambo nemasuper eagles ekunigeria, vachitivo vachazivisa kana musi wa12 Gumbi wadarika kuti zvinhu zvakamira papi. Zimbabwe yakakwanisa kuenda kumafinal eAFCON muna 2004, 2006 na 2017 asi ichingobudiswa munharaunda yekutanga. Asi maneja wamaWarriors vaWellington Sandare vanoti rwendo rwuno kunotsva temo kuti sara mupini. Mumwe mutambi wemaWarriors Dan Piri anotiwo havasi kuenda kumafinary kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko asi kunokwikwidza zvakasimba, achiti iye maWarriors akasimba zvekusvika mukota finary. maWarriors akapedza ari pamusoro mugungano ravo remunzira yekuenda kumafinary ayo achatanga musi wa21 Chikumi. maWarriors akapedza ari pamusoro peDemocratic Republic of Congo, Liberia pamwe neCongo Brazzaville mugroup B. Zvichakadaro, makunda neCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo rechipiri pachitarisirwa chaunga chinotyisa Barberville Stadium, apo zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba Cape United neHighlanders zviri kubandana. Zvikwata izvi zvinopiwa mari nekambani NetOne iyo yatiita bhadharira vatsigiri venhabvu vanopinda mumutambo uyu zvikamu 50 kubva muzana pamari yega yega yavari kufanira kubvisa pagedhe. Sezvo mutambo uyu uri kuita $5, vese vachada kuona vachabvisa $2 nemasendi 50 chete. Asi chikwata chine mukombe uyu KFC Platinum chine mutoro wakaoma apo chiri pamusha nevavakidzani vavo veTriangle. Kubvira Platinum yapinda munhabvu yepamusoro haisati yamborova Triangle mumandava Stadium mumutambo weleague. Muteveri wePure Platinum Boys vaJameson Siseko vanoti iko zvino havasi kuita zvekutamba.
Gadiri yacho yakakwana, takakandira kurakwana kaima Saturday zvikurova 3-1.
Mushure mekurova Mushuwani Stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga, murairidzi weDynamos Louis Gove ari kutarisira kuti vatambi vake vachaita zvimwe chetezvo apo vari kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium nesvondo kusangana neHwange iyo yakakundawo yadha 2-0 mumutambo wayo wekuvhura makwikwi emwaka uno. Mimwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Mushawani Stars, Blue Chiefs vs T1, ZPC Kariba vs Herentals, Yada vs Chicken Inn. Nesondo, Manika Diamonds vs Harare City, Chapungu vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.